kunoko kwemwe kuti zvaikande zvekuti mapurisa vauya makuseni marayoti aya vauya nesanwesiti vachiti vada kuputsa dzimba nekuti makagara munzvimbo yesanwesi ndokubva vanhu vazoadreswa nemupurisa wepadombo komiti vachiti pane high court order iripo saka hamuna kukwanisa kumiririra muchiuya kukoti kuti muzvimiririre saka vatouya kuti vaputse ndozvavada kudhivheropa nzvimbo yavo
imba dzaputswa dzingani
kune dzimba dzaputswa zvekuti mafamilies ari panze kutaura kuno nemidziyo vanotosvika ma300
vanga vachishandisa chii kuti vaputse dzimba dzenyu idzi
vanga vachishandisa zviflant loader riariya zvigreda JCB chiyachiflant loader
pane vakuwara here mukupunzwa kwedzimba idzi
panhu panga pakawanda vanhu kune munhu wani awira mukati memba asi ndazomuna achifaatairanira kuti akuwara ruoko
kune mhuri idzo dzaputsirwa dzimba vanzi vanofanira kuzoita sei
vanga vachingonzi makagara munzvimbo isiri yenyu nzvimbo yesanwesiti saka hapana zvatingakwanisi kukuitira munhu wese ngaatongozvitsvagira kwokuenda
pane kwamakwanisa here kuenda muchinomhanʼara nyaya iyoyi
weapwork development association weresident yeambotraya kumhanya nemapepa but handifunge kuti kune kwazvabatira but kwanga chingonzanzi mapepa aenda kukoti handizivi kuti chii chazoitika kumberi.